zvoro kumarondera kwatikuronga tarali chavungana muri yose yemazvino isitukuita mangwana kurudaka stadium
maridzo iri kuti kudii mazuva ano tatarisana nesarudzo kuri sei kumarondera kwamuri kuronga kuita musangano
aiwa kumarondera kwatiri munhu wese ari kungoti mukomana ngaapinde munyika muyo neshanduko inounza budiriro munyika muyo neshanduko inounza mufaro saka tiri muno marondera matiri kugadzirira kuti vachazenga vapurezidendi wenyika yezimbabwe kutanga musi wa 24 august baba vachamisa vazotaura nevana vemaeast nevana vemarondera kuti ndezvipi zvavakarongera mhuri yezimbabwe kutanga musi wa 24 august apo pavanonge vapurezidendi wenyika
mapurisa tinombonzwa kuti vanombopota vachirambidza mimwe misangano uku zvakarongeka here
mapurisa vakatipa mvumo yekutinge tichiita musangano wedu kurudhaka stadium mangwana muno mumarondera saka hai mvumo kumapurisa kaiwana chandingangoita panguva ino mukoma ivan ndechekuti mhuri yese yemaeast ngavauye vese vakarova yelo vazosangana naavo vachanga vapurezidendi venyika yezimbabwe baba vachamisa kutanga musi wa 24 august
tinombonzwa kuti kunomboitikawo mhirizhonga muri kukambeniwa navanhumu mazuva ano zvakadiiwo kwamuri kufamba uku
munongoziva kana dhongi richinge roda kufa ukasvika padhuze naro rokuna kukava ukafa anonzi malast kicks of a dying horse zvanhu haigoni kungosiya chigaro vanotombotsatsarikwa chitsatsarika zvemhirizhonga ndozvoga zvavanongoita asi vanhu kumisha nokuda kubhulumango approach vanongoti haiwa kana ari madhende ezanu tinopfeka kana zviri nyaya dzesloganu ezanu tinongoita asi kana kwava kuzonovhota tinovhotera vachamisa zvechokwadi vanhu vari kubvunzidzira asi tirikurudzira vatsigi vedu vose nyika yose kuti haiwa musangeswa nezanu kuvakatipfeka madhende avo mongopfeka asi musi wekuzondovhota vanonovhotera baba vachamisa musi wa 23 oga